chokutanga ndakorokotedza South Africa kwakuvaya imwe yedzimwe nyika dzokutanga muAfrica kuwana vaccine yekubaya vanhu vayo. Zvinopembedzwa zvikuru izvozvo. Asi nyaya yekuti vati taangobaya vanhu vedu chete hatichabayi vamwe vamamarudzi vanobva kune dzimwe nyika handione iri nyaya ine uchenjeri. Chokutanga ndechekuti iri kukurudzira rusarura ganda rusina kunaka muAfrica panguva iyi yatiri kuti ngatibatanei. Chechipindi ndechekuti vanhu ava vari muSouth Africa vanhu vanotobhadharwa mutero kuhurumende yeSouth Africa yekuti vawanewo ugaro hwakanaka muSouth Africa imomo. Saka vanofanira kuwanawo mabhenefits angofanana nevamwe vari muSouth Africa. Chechitatu, zvine njodzi kuvana veSouth Africa vacho vanenge vabayiwa nhomba ivavo nokuti vanenge vachigara nevamwe vasina kubayiwa nhomba. Saka munyika mogara mune dura revanhu vanogona kurwara chirwere checovid-19. Dura iroro rinogona kuisa mumwe musi kuti chiputike futi chizadze South Africa yese nokuti chirwere chika chinoenda chichimutata kati chichinja unhu hwacho nguva nenguva. Saka panobuda imwe strain inogona kuzotaka kuafecta ivo vanhu vakambobayiwa nhomba futi ivavo. Kuti tipedze chirwere ichi tofanira kumeka shuwa kuti pasi rose tabaya munhu wese nhomba.
Tingatarisirawo here kuti Zimbabwe yakazowanawo nhomba inenge ichiitawo zvimwe chete zvokuti ichatangawo nekubaya zvizvarwa zvayo chete?
Kana Zimbabwe yazowanawo nhomba rimwe zuva yekuti ibaye zvizvarwa zvayo, tinokurudzira kuti tibaye vanhu vese vanogara muZimbabwe. Handisi kuti ngatibaye vanhu vanenge vachibva kunze vachingopfuura havo, aiwa, ndokuti vanogara muZimbabwe nyango vari vekune dzimwe nyika asi vachigara muno ngavabayiwe nhomba nokuti vagari vemuno. Ndo nzira chete yatokwanisa kupedza nayo chirwere checovid-19 ichi.
Takanzwawo kuburikidza neSunday Mail hurumende ichizivisa kuti ine mari inokwana kuita $100 million yakaiswa parutivi kuti inge ichitengeswa nhomba yecovid-19. Munoti Dr. Madzore?
Ndoda kuti makorokoto makuru kuhurumende yeZimbabwe. Kana taisa paside mari inoita $100 million yokutenga nhomba iyi, aiwa, tafazera. Tasvikawo pachinhano chokuverengwa nevamwewo pamamonya ipapo. Saka ndoda kuti tinotenda nedanho rakadero. 100 million imari inomeka difference yakakura panyaya yenhomba iyi. Ngatingoti vaccine 1 inoita $10 kuti ubayiwe. Pa 100 million, kureva kuti izvo tinogona kuwana 10 million doses. Madosi akawanda aya, hama dzangu. Ndinovimba kuti hurumende ichazadzisa zvayaitotivimbisa kare kuti ichaita zvokuisa $100 million parutivi kutenga nhomba.